Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 5 2017. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanoti havasi kufara nekupiwa munhu mukuru akaita saamai Stembiso Nyoni kuti vatungamire bazi revechidiki muhurumende. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanodzingwa munzvimbo dzavanotengesera nemapurisa ekanzuru achibatsirwa nemapurisa ezrp pamwe nemauto. Vanhu vakashaya mutsaona yakaitika kucholocho nemugovera varangarirwa nhasi muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanoti havasi kufara nekupiwa munhu mukuru akaita saamai Stembiso Nyoni kuti avatungamire mubazi revechidiki. Amai Stembiso Nyoni vakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa segurukota rezvemadzimai nevechidiki. Dare remakurukota ehurumende ratangawo kugara nhasi. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevechidiki mubato removement for democratic change inotungamirwa navamogen Tsvangirai vaHappy Muchidziva vaudza studio 7 kuti sevechidiki havasi kugutsikana namai Nyoni kuti vamirire vechidiki mudare remakurukota. Vachidziva vatamai Nyoni avo vane makore makumi matanhatu nemaseve munhu akurisa zvokuti havanzwisise zvinodiwa nevechidiki. Vachidziva vati sevechidiki vanodawo munhu ane ruzivo rwemishina yechimanje manje izvo zvavati havafungi kuti amai Nyoni vane ruzivo rwakanyanya nazvo.
Toda kuti makuru vedu venyika yeZimbabwe vazvisvikire mavari vese kuti vechidiki vane kodzero yekuzvitungamirira, vanogona kuzvitungamirira. Tine zvakawanda zvatinoda kutarisira kuti tinge tichinzi tinodai sevechidiki zvisina kumbobvira zvakaitwa nanambuya Stembiso Nyoni. Vanambuya Stembiso Nyoni havaendirani netechnological generation yavo yatinoti the modern generation yava generation yetechnology yavasingakwanisi kuti ivo vanoita adapt to zvatinoda havasi vakakwanisa kuzviita. Nyaya yakafanana nekuti mayouth anga achiwana maprojects akasiyana-siyana. Tinoda maprojects anenge ari technologically advanced asingakwanisi kunzwisisikwa nambuya Stembiso Nyoni nekuti vanoti zvazvina basa isi kwatiri zviine basa. Saka kuti tipapa ministry iyoyo toda kuona vachikwanisa kuti kana vamunangagwa vari senzie toda kuona vachi reverse zvavakaita vachiita iri set alone stand alone ningi ministry ichatungamirwa nevechidiki.
Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano retajamuka vaDanford Ngadziore vatiwa amai Nyoni havakoshesi vechidiki. Vangadziore vati kunyange pavaive gurukota remabhizimusi madiki muhurumende yava Mugabe amai Nyoni vaisambokoshesa vechidiki vakatiwo nezera rava vaoni vachizadzisa zvido zvevechidiki.
Tingi ndakatarira mai Stembiso Nyoni vasati vaitwa minister of Zulu for Youth vanga vari minister of small to media enterprises. Zvine maita akawandisa chose anowanikwa ikoko mapurojekiti madikidiki munyika muno. Asi tingatarira kuti pane chavakaitira vanhu ivavo vechidiki mapurojekiti iwayo muno muHarare zvakawanda zvinoitika but handirasi kunge adzava isitori challenge. Zvakare ndikatarira age yavo ndinorasi kunge hapana zvakatinotarisira kuti tisechidiki tiwane pundutso zvotiraramisa takananga nemapurojekiti evechidiki. So ndofuti hatingi zvakanaka kuti vamunangagwa vatarise zvakare kune region iyo yematevhererendi voona kuti hakuna herimwe mudzimai wechidiki oro murume wechidiki ikoko anokwanisa kunzwisisa matambudziko echidiki.
mumwe wechidiki vatodzi vatiwo kunyanga hazvo vasina kufara nekuti vechidiki vatungamirirwe naamai Nyoni vatiwo mubato reZANU-PF panhengo dzeparamende hapana wavanoona igona kusimudzira vechidiki. Vatodzi vati izvi ndozviri kupa shungu kune vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota vakati muna 2018 vanoda kusarudza nhengo dzeparamende dzechidiki.
Ini ndinoona zvisika zvakwanisike kuti pane varipo ipapo pange pachibuda munhu anokwanisa kutungamira kana kunzwisisa nyaya dzemayouth. Saka tarisiro yedu yatopa next cabinet chagadzirwa after elections 2018 nekuti isu vechidiki tazvipira chose kuti tinge tichirejista kuvhota tigozovhota kuti tiwane vanotimirira wechidiki mudare reparamende nekwese mabazi ehurumende tete tiwanosheya yedu semayouth tinge tichikwanisawo kudzidzawo kubva even kune vakuru vanenge vasara varipo. Bati kana tichinyimwa mukana wacho kuti tikwanise kudzidza tikwanise kunzwisisa masystem nekushanda kwezvinhu muhurumende tichinyimwa mukana wacho handioni senge pane zvinofamba. Saka isu tichangomirirawo kuti tivhote 2018 murunyararo then adyiwa oenda ozorora tosarudza vanhu vatoda kuti vange vachitumirira nyaya dzemayouth.
Vamunangago vakagadza makurukota ehurumende nemuvhuro ayo vachashanda nawo kusvika pachaitwa sarudzo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vadzingwa muzvibo dzavanotengesera nemapurisa ekanzuru achibatsirwa nemasoja pamwe nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Chiitiko ichi chashorwa zvikuru nevanotengesera mumigwagwa yeguta iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevatorwa zvino zvavanga vachitengesa vaNesbet Gumbo vanoti vasara vasisina chekubata sezvo zvinhu zvese zvavanga vawaridza pavanowanzotengesera mazuva ese zvatorwa nemasoja, mapurisa eZRP pamwe nemapurisa ekanzuru.
Utungamiri huripo hunoziva dambudziko reZimbabwe. Ikonomi yakadhakwa, mabasa hakuna. Saka kurarama kweZimbabwe munhu anotsvaga zvekuzvitengesera kuti aone kuriritira mhuri, aone zvekuita. Izvinozikanwa chero naPresident, but dambudziko raakuitika manje takuona kuti taakudzingirwa pamabasa pedu neami, mapurisa, kanzuru, zvose. Hatizivi kuti vanoda kuti tiite sei.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vafanotsomondo vanoti havazi kufara nezvava kuitwa nemasoja kupindira munyaya dzisinei nekuchengetedza nyika.
Mavheta tichivanhu vari pasi mazava kutambura kubatwa kwacho kwatoita ikokoko hatichabatwi nemapurisa ekanzuro, tatobatwa nemasoja chaiwo chaiwo ari mufu kombati yunifomu yeami chaiyo chaiyo. Lastline yedifensi yenyika ndiyo yakubata vanhu vari kutambudzika.
VaRuben Mahoka vanoti zvinovarwadza kuti vamunangagwa vari kukanganwa chazuro nehope vachiti kuti vave pachigaro hakusi kuda kweZANU-PF chete asi kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji vakabatana nenhengo dzebato riri kutonga ndiko kwakaita kuti vave pachigaro. Nokudaro vamahoka vati vamunangagwa vanofanira kutora matanho anogadzirisa nyaya dzinobata raramo yevanhu kwete kusoropedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Takafara chimacha tiri pamwe chete sevanonyika yese yeZimbabwe. Tiri mapato akasiyana isu tive kuchechi nevamwe vemapolitical parties taimacha pamwe chete tichifarira kuti tabvisa vaRobert Mugabe.
Zvichakadai muzvare tapiwa kawadza avo vanoraramawo nekutengesa vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti igadzirise nyaya dzekushayikwa kuri kuitwa mabasa neveruzhinji kuitira kuti vanotengesa mumigwagwa vawanewo zvimwe zvekuita. Muzvare kawadza vati kudzinga kwavari kuitwa mumigwagwa kwakafanana nekutongerwa rufu sezvo vachiti kutengesa mumigwagwa ndiko kuri kuita kuti ivo nevana vavo vawane chouviri.
Isusu tinorarama nekutengesa ngavavhure maindastry toenda kunoshanda maindastry, hatidiwo kutengesa mustreet. Vatiri kutengesa mustreet nenyaya yekuti hatina mabasa ekuita.
Mutauriri wemasoja Kenel Overson Mugwisi vaudza Studio 7 parunhare kuti kanzuro yeHarare ndiyo iri kudzinga vanhu mumigwagwa vachiti ivo semasoja basa ravo chete nderekuona kuti zviri kuitwa izvi zvaitwa murunyararo. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amaicheri ticharamba kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Atina ukwaniso kutaura na mea wedoro bare Harare va Bernard Manyenyeni kuti nzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wekanzuru yavo va Michael Chideme vakaudza nhepfenyuro yeZBC neZuro Maneru kuti kanzuru yavo ichatora matanho akasimba kuti vanotengesera mumigwagwa vatengesere munzvimbo dzakatarwa nekanzuru, kwete zvekuti vanhu mutengesera mumigwagwa vave kungomera sehohwa vachiita madiro ajojina pakati pedhorobha vasingabhadhare mitero kukanzuru. Vanotengesera mumigwagwa vanoti vari kutsindirirwa mwena unobuda ishwa sezvo vachiti nzvimbo dzakatarwa nekanzuru dziri kure nevanhu vanotenga zvavanenge vachitengesa, uye vanoti zvakare havakwane panzvimbo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakashaya mutsaona yakaitika kucholocho nemugovera varangarirwa nhasi muBulawayo. Hama dzevafi dzapiwa rubatsiro nehurumende rwemari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti varadzikwe zvakanaka. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko awo enyaradzo kuvanhu vange varipo pachiitiko ichi, mukuru wezveutano mudunhu reMatabeleland North Dr. Nyasha Masuka vati vane urombo zvikuru nekushaya kwakaita vanhu 21 ava vari munzira yekuenda kubasa. Vati hama neshamwari dzevafi dzinofanirwa kuwana nyaradzo kubva pakuti vanhu vakashaya ava ndevamwe vevanhu vari kuita basa rakakosha chaizvo mukurwisa chirwere chemalaria nekupfapfaidza mishonga munzvimbo dzinenge dzine humutu. Mzvare Latiso Dlamini, vana vemukuru weCivil Protection Unit mudunhu reMatabeleland North, vapawo mashoko enyaradzo vachizivisa kuti hurumende ichishanda pamwe neInsurance Council of Zimbabwe pamwe nairo boka ravo reCivil Protection Unit iri kupa chiuru chemadhora pamuri yega yega yevanhu vakashaya. Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vati rubatsiro urwu harungakwanise kudzora vafi, asi vati vanokumbira kuti hama dzevafi dzitambire rubatsiro urwu senzira yehurumende yekuvanyaradza. Vapau Makiwa, vanove munyori wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaudza Studio 7 kuti tsaona yakaita seiyi inofanirwa kuyeuchidza hurumende kukosha kwekuve nehomwe inobatsira vanhu vanenge vawirwa netsaona.
Tine chikumbiro chatakakumbira kare kare kuti pave ne road disaster accident fund, kuti kana ichinge yaitika vanhu vana ma private vehicles vange vachibatsirikana, enda kuti zvakadaro zvinge zvichiitwa kuti zvibatsire ruzhinji rwedu. Zvakare tiri kuti kuna avo vane dzimotikari ma operators ngavaservise motikari dzavo sezvo takuenda paholiday. Navachairi tinoti fambawo zvakanaka, regai kunyanyomhanya sezvo migwagwa yedu inenge ichisvedza. Zvakare regai kucrosa nzizi dzinenge dzakazara. Ongororai upenyu hwenyu neupenyu hwavanhu, chengetedzai upenyu hwenyu nokuchengetedza mbacha kuti tive nezororo rakanaka.
Vanhu vakashaya nemusi wemugovera ava vaive vashandi pasi pechirongwa chekudzivirira chirwere chemalaria, uye vaive munzira yekuenda kunofirita mushonga wekuuraya humutu munzvimbo yecholocho. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati tsaona iyi yaibata nyika yose kana kuti national disaster, izvo zvazopa kuti hurumende ibatsire mhuri dzevafi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo yedare reCongress remuAmerica vaJohn Conyers vazivisa kuti vave kusiya basa mukati mezvipomerwa zvakawanda zvekubata madzimai zvisiri pamwero uye kutyora kodzero dzavo. Vachitaura neimwe nhepfenyuro nhasi, vaConyers vakumikidza mwanakomana wavo kuti atore chigaro chavo. Mutungamiri wePhilippine vaRodrigo Duterte vatuma mapurisa emunyika kuti asimudzire zvakare danho ravo rekurwisana nezvinodhaka. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaHarry Roque Nasi vati vatuteti vasa ina mutemo unosungira mapurisa kuti atigire boka rinorwisana nezvinodhaka Philippines Drug Enforcement Agents vachiti zvakonzerwa nekukwira zvakare kwehuwandu hwezvinodhaka munyika iri mugungwa rePacific. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaita musangano wavo wedare remakurukota vakakurudzira makurukota avo kuti akurumidze kuita zvinhu zvinobatika kuitira kuti zviunze budiriro munyika. VaMnangagwa vati vanhu vakatarisira zvakawanda kubva kumakurukota aya. Vasimbisa nyaya yekurwisa uori, kushomeka kwemari uye kukwezva vekunze vangatanga mabasa munyika uye kuti nyika itange kugadzira zvinhu kwete kungotenga kunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatenda ibiti kuti tinzwe maonero avo.
I think varume ava vakatadza tsoro pakuziva kuti vanhu veZimbabwe vakamacha musi wa18 November vanga vachidei. Vanhu vemuZimbabwe vanga vasingamachi kuti vagadze vanhu veZanu vanoramba vachingoti tsvanirira. So public opportunity papa, people wanted real change and people wanted to find the real change. Kutora cabinet inenge pacha dzemapero zvekutekwa kuMozambique, I think an opportunity was missed. Maspeech anotaurwa ngationei kuti going forward vakaitire chivanhu pari zvino ine hangu hadzina kana hope, and for me the only solution right now is to make sure taita mareform free and fair election toenda kuno ona kuti vanhu veZimbabwe vasarudze vanhu vavari kuda. Izvizvizvi hadzionekwa zviri kuenda.
Ko, pavari kutika vari kuda kuti vakwezvewo vekunze, munoona vachiuya here panguva inoi?
Vekunze vanoda kuona politics dzemuZimbabwe dzichinja, and so far hapana chaitika chatinganzi politics dzachinja. Munhu weZanu PF Robert Mugabe areplaceswa nemunhu weZanu PF Emmerson Mnangagwa. Hapana chatakaona ipapo. And vakabuda isusu before 18 November, we did not fight to replace ZANU-PF with ZANU-PF. We fought for an inclusive political order. Vanhu vazhinji vakagumbuka nehurumende yakaapoindwa, because that hurumende shows kuti business as usual, and business of you as usual, manyepo, corruption, indifference, irakadazicness, incompetence, and patronage. And so we didn't go in the streets to reproduce that. An opportunity was missed, an opportunity of setting Zimbabwe on the irrevocable path of transformation.
Kana muchiti pane zvaifanira kuitwa zvisina kuitwa, chii chaizvo chamaida kuti chiitwe kuti Zimbabwe iende kune rimwe gwara regutsa ruzhinji?
Chekutanga, taifanira kuti tiite roadmap yekuti todzokera sei kuconstitutionalism, nokuti zvanga zvaitika zvokuti matank anopinda munzira, zvinhu zvisiri pabumbiro remutemo wedu. So we needed the roadmap yekuti tidzokere kulegitimacy. Chinonetsa muAfrica ndechekuti kana tengi rangu pinda mutiriti chete, richatodzoka chete. It's a question of time. Tarisai Ghana, tarisai Nigeria, tarisai Equatorial Guinea.
Vaimbo vegurukota rezvemari vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatenda ibiti vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Mo
Munyori mukuru webato runopikisa People's Democratic Party kana kuti PDP runotungamirwa navatenda ebiti vasettlement Chikwinya nezuro vakabatsira vamwe vagari vemukwekwe nekumangarira kuvakuru vemauto masoja anonzi ainetsa pamwe nekutyora kodzero dzevanhuwo zvavo mukwekwe. Vachikwinya vanoti vakakwanisa kuita izvi kuburikidza nedanho rakatorwa nemauto rekushambadza nhamba dzenhare dzekuti veruzhinji vanogona kufona vasingazivikanwe vachimhangara kutyorerwa kodzero dzavo kunenge kuchiitwa nemauto. Mauto anonzi akashambadza nhamba dzinoti 071-222-36595 ne-071-296-1451. Izvi zvinonzi zvakaitirwa kuti vanhu vakwanise kumhangara kushungurudzwa. Vachikwinya vanoti vakavimbiswa nevakuru vemauto ekubattlefields kuti mauto matanhatu anonzi akatyora kodzero dzevanhu achatorerwa matano uye vanoti vanofadzwa kwazvo nedanho remauto rekuedza kugadzirisa chimiro charo uye hukama neveruzhinji. Vanhu vanodarika gumi vanonzi vakarohwa nekushungurudzwa nemauto mumisha yembidzo nekwekwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navachikwinya pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti vakatanga vachiti vakurova vakomana vemakorokoza vanenge vaine madhemba. Vanhu vakanga vazvigamuchira kuti zveshuwa vanhu vekomana vemadhemba ava ngavabatwe vatevege madhemba nekuti zveshuwa vava vakomana vemadhemba vangashungurudza vanhu. Asi takazoitika ndechekuti nevamwewo vanga vasinawo madhemba nevamwewo vanga vachingosifarirawo vangava kupindawo mutsaona iyi. Saka chipatara chetoto general hospital chakaonekwa chichiita vanhu vandakaona ini vaidarika gumi nevaviri vanga vakarohwa vasina mhosva dzavaiti vanga vainadzo, asi ingori nyaya yekuti vakabatwa vachifamba usiku vachibva kunzvimbo dzokufara. Mukati mevakarohwa makaitawo shamwari yangu yandinobata nayo yandinosenza nayo kubasa kwandinoshanda zvakandibata zvikuru.
Pamakazoenda kumauto makanga mambomhangara here nyaya yenyu kumapurisa?
Mukomana yakamhangara kumapurisa musi wesaturday makuseni, asi mapurisa akaramba achiti vanhu vanenge varohwa nemasoja hatigoni kutora nhau dzavo nekuti takatorerwa masimba nemasoja. Mapurisa emasoja anonzi military police akanga achitochema kuti nyaya dzavanga vava kutambira dzanga dzawandisa dzaifanira kunge dzichitambirwa nemapurisa ezekarap, asi mazekarap haana kufara nemabatirwo akaitwa kubva zvakatanga nyonganyonga yekubvisa vamugabe kubva musha 14 munongoziva nyaya yekuti mapurisa akanga achinziwo vasaita basa ravo nesezvavanga vagara vachiita. Sakanga takuona masoja ndiwo makuita basa rechipurisa, saka pari zvino hapana kudyidzira kwakanaka pakati mapurisa nemasoja.
Saka mauto mangani akazokwanisa kutorerwa matanho kana kuti vamakamhangarira?
Matanhatu ndo atinoziva akarova mukomana uyu, asi takakwanisa kuziva team leader wavo vakativimbisa kuti vachavadedza for vanoti ivo disciplinary hearing. Asi mukomana wakurohwa akanzi anyore pasi zvaanoshuvira. Zvaakashuvira ndezvekuti one, vakamurova akwanise kutaura navo kuti vamuudzewo kuti chikonzero chavaimurovera chii nekuti iye anoona sekuti haanga asina chaangakanganisa. Chechipiri, anoshuvirawo kuti asangane nevakamurova mudare wedzimhosva remacivilian. Chechina, angatishuvira kuti ange achinorapiswa nekutengerwa madhiraza ake akaputsirwa.
Vanga vari nhengo yebato rePDP vari munyori mukuru vasettlement Chikwinya vari parunare mukwekwe nestudio 7. Tachimboenda kuna Marvelous Musanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Musanganya uye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana nevanoita zvekutengesa mumigwagwa. Umo tiri kunzwa kuti mumaguta akasiyana-siyana mune Operation Restore Order, umo mapurisa vemauto nemapurisa ekanzuru vari kufamba vachidzinga vanoita zvekutengesa mumigwagwa. Regai timboenda kune vamwe vatataura navo pachirongwa chedu kuti tinzwe kuti vari kuti chii. Tukunzwa kuti tina hazvinei ari paline apa. Hazvinei, makadi yenyu?
Tiri kwedu, makadi yenyu.
Aiwa, tafara kuti takumbotaurawo nemadzimai. Tiri kutaura nemi, muri kupi?
ziku Namibia. Aiyo, inini ndikusa potana nazvo, bvoto nemcha unomwe muya, kana kichifamba unongo chatotsika matomato zevanhu kana maavocados, nengo chatobhadhari. Kandotosa poto point yekude vanhu vawana pekutengesera pa market, vangu notengesero ipapo. Bvoto nemcha unomedu matoita china because of my vendors.
Mhm, pane vamo vari kuti asi ma vendors aya oenda kupi kana kuti vanotengesa voenda kupi iko kusina mabasa. Uyezve ikoko kwamuri ku Namibia kwakamira sei zvinofamba sei
kuno ku is quite different zvatine zvavanoita nezvatrukita kwedu kuZimbabwe kuno kuvanotori nema marketplaces avanotengesera zvinhu you don't find ma vendors vari mutown like zvatinoita zvezvi of which ndokusaka vanhu vachitoti window is very smart unlike zvatrukita kwedu kuZimbabwe kenda nisho kufungwa zao kutepa ito ma marketplaces havano endo kutuwa nungwa shono tenge sila iko uko like kise kumpesa na mwende suna zikepa
Roderick Mupapa and operation is not bad but putting Mauto inside spoils the whole process. Zimbabwe is now a military state here. Varikubvunza wapi? Ndirikunzwa kuti tine mumwe muteereri wedu mukoma Newman vabva vapinda pachirongwa vakanda namba dzavo.
Ini ndiri paJoburg pa South Africa. Ini ndiri kufara kuti zvinhu kana watanga kutoklina kudai sei ndokuti zvinhu zvakunaka nekuti mukataridza inini mune shopu yenyu moona kuti zvamuri kutengesa mukati ndozvinotengeswa padoko shopu yenyu apo muri kuzobhadhara futi mari yekuti ini mune shopu kugovernment hazvizobudi zvakanaka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri Washington.
Makateerera kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nasi tiri kuda kunzwa pfungwa dzenyu pamusoro pedare remakurukota ehurumende iro risina kana vechidiki. Gurukota rinoona nenyaya dzevechidiki amai Stembiso Nyoni vanonzi vane makore ekuberekwa makumi matanhatu nemasere. Muri kuzvionawo sei izvi? Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni mutungamiri Nkomo na Mike Hove.
Ndikati dai wambotarisa nguva nekuti zvimwe pamwe vepochauya azviramba uchimbopenya kunge kuva vanganeza unoti mberochauya
Kambo mdara vachauya kubva kuna Ja Praise. Sezvo nguva yedu yapera tikaitimbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Vechidiki vanoti havasi kufara nekupiwa munhu mukuru akaita samai Stembiso Nyoni kuti vatungamire bazi revechidiki muhurumende. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanodzingwa munzvimbo dzavanotengesera nemapurisa ekanzuru, mapurisa ezrp pamwe nemauto. Vanhu vakashaya mutsaona yakaitika kucholocho nemugovera varangarirwa nhasi muBulawayo. Tabva taswa kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Sandile Musanga.